Davosi yakutongenoshamisira nhasi yakutongenodyiwa vamwe gabe navatangira vakatomboshaya platform kuDavos hapana chinoshamisira it's just a private club inosangana vakuru vehurumende nemabusinessmen it's just a private club it's not the World Bank it's not the IMF it's not the UN Davos inongobatsira kuti unosangana nevanhu muchitaurirana muchisangana nevanhu muchitaurirana izvo ndizvo zviri kuitwa naMnangagwa there's nothing new there but kuti munhu iye azouya achisa mari munomu munofanira kunge mine real reform munofanira kunge mine structural reform and everyone knows kuti ava vakuruma ava hapana chavanofa vakabuda nacho the very fact yekuti vakaita cool the very fact yekuti vane this structural issues dzinobva pakuzvarwa kwavo means kuti havana kwavanofa kuchaenda they are arrested in their prison of the contradictions that created the coup in November of 2017 so they can't walk the talk muda structural reform massive sevens akawandisa ma ghost workers can they make them go at home they cannot do that size ye ma soldier size ye ma CIO size ye ma police yakakurisa can they fire those people they can't fire those people command agriculture which has spent $2 billion in the last 2 months can they do away with that they can't can they give us a free and fair election they can't in fact danger tatona izvi ndiye kuti havachada election vada kupostpone election and my suspicion tichataona kama kajenerous mawarire judgment kekuti zeki is not ready tirikuvaona tirikuvaziva zvavari kuita
matimi zvakakosha kuti vasati vatanga kukwezva vekunze ava vatanga vagadzirisa zvinhu munyika umu zvakaita semitemo mungape mienzaniso yacho here zvii zvinoda kugadziriswa
chekutanga tine nyaya yelegitimacy muzimbabwe ari kutonga havana kusarudzwa nevanhu vari kutonga havana kuenda maelection vakatora simba neku hongu they can argue kuti Mnangagwa aiwa akapakaterwa mutemo Mugabe resigned but the fact of the matter is that Mugabe was never going to resign pasina military coup the fact of the matter is that kupinda kwemasoldier mu street kwakachinja zvinhu so tine crisis ye legitimacy then number 2 political and institutional reforms including nyaya constitution constitution now needs to be amended to make sure that section 212 yakabizwa pakuu haisi yakabizwa to make sure that there can never be a coup in Zimbabwe then tida kualaina mtemo ku new constitution so zvese izvo zvakakosha number 3 tiri kuda iyo maeconomic reforms acho maeconomic reforms akadzama mari hakuna so we have to resolve issue ye currency yatinoshandisa we have to resolve issue ye liquidity we have to resolve crisis ye banking sector we have to resolve nyaya yekuti we are not producing we have to resolve nyaya yekuti there's 95% unemployment we have to resolve nyaya yekuti hakuna pachirungu gross capital formation migwagwa marailways mvura madhemu hakuna we are behind by 40 years we have to resolve nyaya yekuti we are not competitive we have to resolve nyaya yekuti kune zvimaparasetal zvakawanda zviri kungodya mari we have to resolve nyaya yemadiamonds yemamineral sector nekubiwa kwakaita madiamonds $15 billion all these things need structural reforms and varume ava havazvikwanise kuti vazviite because the way they were born vakazvarwa nekuu saka kuu yakacreata macontradictions anoramba akavasunga because kuti vasunungure vanenge vava kutobva mupawa so hapana chiba chichabuda kunze kwekungoreva nhema dzakaimbwa naxq
ko zvavanga vachiti vaisawo mitemo yavari kuendesa kune vaikunze vako vachiti vanhu vanenge vachida kuti vaburitse mari dzavo munyika vanokwanisa kuti vange vachiita zviri nyore nezvimwe zvavari kungoti varerutsa mubhuku ravari kuti handbook ravari kufamba narei
handbook rogona kunyorwa iko zvino you cannot get a cent out of a bank so how does an investor invest in a country where you can't get a cent out of a bank zviri paground izvi so kutaura hakunese ba kureva nhema hakunese it's what is on the ground isusu I'm a lawyer I'm a top lawyer in this country I run a law firm I cannot get my clients money out of Zimbabwe ndine mumwe vamwe mai vakatengesa imba yavo she can't get your money outside you know Zimbabwe vangu vatoita mortgage bond kune nyika so this is facts zvandiri kutaura zviri kuitika so how do you lie to people and say you can get your money mari yacho yambobva kupi